bacho kwatakamanzwa but chinonetsa unenge uine one side of the story so you don't quite know kuti zvauri kunzwa zvachona is it real because panenge panoradza pane some political connotation zvokuti you won't know kuti is it proper business kana kuti zvamixa but however mamwe atakanzwa about 2 years yo zim they were talking about kuti havasi kukwanisa kuaccess a foreign currency.
Izvi zvinosiya papi vashandi vamushaiki?
Basically vashandi they are always the losers at the end of the day zvikurukuru nguva yatiri muno muZimbabwe maitikiro anga achiita zvimwe ndekuti kana mainiyo vhara vanoedza kuratidza kuti havana mari as a result vopa vashandi mari shomanene saka vashandi ndivo vanopedzisira varuza panyaya yakaita saiyoyi.
Iyo migodhi yamataura kuti maakuziva kuti iri kuita dambudziko iyi mati mambogarawo here pasi neutungamiri kuti muronge wekuti remangwana revashandi rinenge rakamira sei?
Iko zvino izvi chinguva chatiri ndechekuti tinongokwanisa kutaura navashandi chete. Vashandirwi havasati vave pachena kuti vatsanangure dambudziko ravo.
Makore adarika paimbooma zvinhu taiona vashandi vemigodhi vakawanda zvikuru iyo inochera goridei vachinzi vakanga vasiri kutambira mihoro yavo. Zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Hakuna chati chachinja nokuti vazhinji vemamaini ivava vanga vachitambira mari shoma vachipiwa manhangire mari dzinoita zvikamu makumi mana muzana saka mamainza akawanda like iko zvino tine Hwange Colliery yanga yatova nealmost 4 years vashandi vasingawani muhoro wakakwana saka inzira iri kungoratidza kuti zvinhu hazvina kugadzikana but muonero watinoita isisu ndewekuti mamwe macompanies zviri kuitika izvezvizvi nokuda kwokuti kune kusabatwa kwemari kwakanaka nevashandirwi. Vashandirwi vanenge vari kubirana pachavo zvokuti is actually corruption iri hai mumost of the money.
Vamwe vashandi vari kuti dai vatambiriswa mihoro yavo nemari yekuamerica kuitira kuti vafambirane nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu. Imiwo sesangano rinomiriro vashandi vemigodhi makamirawo papi panyaya?
Isusu patinenge tichinzwana imi inenge yabuda saizvozvo tinonzwa kusungunuka zvakanyanyisa nokuti it's a step forward kuvashandi nokuti vanenge vatobuda mudambudziko riripo kunyange vakawana zvake mari shoma asi kana iri kumahusa zvinovabatsira chaizvo nokuti mumaketi vanenge vachikwanisa kumiramira